Hongu tiri kuno kuMalawi kuLilongwe patiri kusangana nehurumende yeMalawi ichisangana nehurumende yeZimbabwe. Donzvo remusangano uyu ndewo kuvandudza kudyidzana kwedu neMalawi kuona kuti zvii zvinotitadzira, zvii zvinodzosirira shure vana zvinabhizinisi kuti kudyidzana kwedu kuenderera mberi. Zvese izvi tiri kuzvitarisira tiri kuno kuLilongwe.
Zvii zvingatarisirwe nevanhu kuti zvinge zvichibuda kumusangano?
Pane maagreements akati kuti achasainiranwa pakati penyika mbiri idzi, anova iwo atinoshandisa kuti tinyatso kudyidzana, titore kudyidzana kwedu neMalawi tiise pachimhando chepamusoro-soro. Saka izvi ndo zviri kuitika kuno tiri kuMalawi. Takatarisira futi kushanya kwemukuru wenyika vanova ivo Comrade Dr. E.D. Mnangagwa vachange vachizouya kuno kuMalawi kuzosimbiridza zvakare ukama hweZimbabwe neMalawi.
Ukama uhu hwakakosha zvakadi vaMugeju?
Malawi neZimbabwe tine ukama hwakakosha, tine ukama hwepedyo, mashamwari epedyo. Saka tinoona kana even tinotarisa mhando dzese dzokudyidzana ndo dziri kutarisirwa kuno kuMalawi kuti zvii zvatingaita kuti zvititore ukama hweduhwo pachidanho chepamusoro-soro. Ndo zvatiri kuita tiri kuno kuMalawi.
Pane zvaitwa kusvika pari zvino, mungati musangano uyu wabudirira here kuita zvamanga makatarisira?
Ndinoda kuzivisa mhuri yeZimbabwe vese vakateerera kuti musangano uyu wabudirira zvikuru. Waita pane maagreements akati kuti abvumiranwa anotoda kusvika kana gumi chaiwo.